sesangano reHuman Rights Watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa, kupambwa nekuzoshungurudzwa nekurohwa zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashowground ndokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshungurudzwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu, uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi, nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muZimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura.
Munoona here hurumende yeZimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi?
Kwete, tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa. Tinosanganisira vana Tatenda Mombeyarara, vana Samantha Kureya anonzi Gonyeti, vana Obet Masaraure nevazhinji vese ivavo, hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu. Zviri kuramba zvichiitika. Madzimai matatu eMDC vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa. Zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi. Ndokusaka hurumende yeZimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo. Tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu, ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika. Mweyarudziwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro achirohwa zvakaipisisa achiita saachapondwa kusikuitwa kafira mberi mukati menyika yeZimbabwe nemutima. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane mataro here amuri kutorera hurumende yeZimbabwe?
Hongu, chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama, nekuti kodzero dzevanhu vese vana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Ndochatiri kuramba tichitaura, uyezve tiri kutaurawo pasi rese kune vanhu veSADC, vekuAfrican Union, vekuAfrican Commission on Human and People's Rights, vese vangateerera zvavo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro, igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Hazvifaniri zvachose. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, ngavataurewo nevari kutungamira nyika yeZimbabwe kuti vanzwe tsitsi, varemekedze kodzero, vachengetedze zvizvarwa zvese zveZimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka.
Iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Koko vanhu kunongore vachiite kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo, uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo, kwaingova kutaura, hapana chokwadi chiripo. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevana veZimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavaMugabe. Ndo dambudziko guru. Hurumende ngaiite, ngainzwe tsitsi, ngairatidze mwoyo wekubereka, iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe, nekuti ikodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. Hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo. Zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa. Hurumende ngaimire pachokwadi, iremekedze mutemo, iremekedze bumbiro, iremekedze vana veZimbabwe.